manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro zviita 16, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, amai Mary Mbaiwa Chiwenga, vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kuuraya murume wavo, kuburitsa madzakwatira emari kunze kwenyika zvisiri pamutemo, pamwe nekufojera magwaro emuchato wavo navaChiwenga. Ishe ndiweni wa Felix Nsanseya Mangwe ndiweni voronga kukwira kudarire pamusoro rehigh court vachipikisa danho rakatorwa nehurumende munguva pfupi yapfuura rekuvaturunura ushe. Sangano idzva rinomirira vana chiremba reProgressive Doctors Association of Zimbabwe iro rakaparurwa nemugovera rinoramba mashoko ekuti rakaumbirwa kuti rikonzere kupatsanurana kwavana chiremba. Indiwe mimwe emisore na odzidu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, amai Mary Mbaiwa Chiwenga, vamiswa pamberi pedare redzimhosva vachipomerwa mhosva yekuda kuuraya murume wavo, kuburitsa madzakwatira emari kunze kwenyika zvisiri pamutemo, pamwe nekufojera magwaro emuchato wavo navaChiwenga. Mutoro wedu Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Amai Chiwenga avo vakasungwa nemugovera vamiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekuda kuuraya vaChiwenga pavaive muchipatara kuSouth Africa, kuburitsa madzakwatira emari kunze kwenyika zvisiri pamutemo, pamwe nekuita chikiribidi chekuti vagochatiswa nemurume wavo iye ari muurwere. Muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Reza vaudza dare kuti amai Chiwenga vairambidza vaChiwenga kuti vabude muhotera kuSouth Africa kwezuva rimwe chete, vakazotorwa zvechisimba nevanhu vachengetedza vakazovaendesa kuchipatara. VaReza vati amai Chiwenga vakazobvisa zvaishandiswa nana chiremba muchipatara kuSouth Africa kwakare, vaiedza kuraramisa vaChiwenga zvakazoita kuti murwere abude ropa zvakanyanya. VaReza vati izvi vaizviitira kuti vaChiwenga vafe uye vaive vasina mvumo yekuita izvi. Mutongi wedare vaCrispin Mberewe vatura mutongo wekuti amai Chiwenga vadzoke kudare musi wa30 mwedzi uno, uye vati amai Chiwenga vakumbire kudare pamusoro rehigh court kana vachida kutongwa vachibva kumba, sezvo vati dare ravo harina masimba ekunzwa chikumbiro ichi pakatariswa uremu hwemhosva yavari kupomerwa. Zvichakadai, vaReza vaudza dare kuti amai Chiwenga vakaburitsa mari kunze kwenyika inodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe zvemadhora ekuAmerica zvisiri pamutemo mumazuva akasiyana-siyana, vakatenga dzimba mbiri pamwe nemotokari nhatu kuSouth Africa. VaReza vati mhosva idzi dzakaparwa kubva gore rapera kusvika gore rino, amai Chiwenga vachishandisa kambani yavo East Town Holdings, uye vakaburitsa mari inoita zviuruzana negumi nezvina zvemadhora ekuAmerica kuenda kuChina vachishandisa mutyairi wavo vaCarrington Kazingizi neumwe anzi anonzi Terence Mutandwa uyo asina kutaurwa kuti anoita nezvei. VaReza vaudzawo dare kuti amai Chiwenga vakanyepera mukuru wevatongi kana kuti judge president vaGeorge Chiweshe kuti vakange vabvumirana nemurume wavo kuti vachate, zvakapa kuti mukuru weMajor Street vamunamato Mutevedzi varonge kuchatisa vaviri ava panguva iyo vaChiwenga vaiva muchipatara. Izvo zvakazopa vaChiwenga kuti vamhanhare nyaya iyi vadzoka kubva kuChina uko kwavakazopedzisira vave kurapwa. VaReza vati amai Chiwenga vakange vagadzirisa maringi maviri engoda avaizopfekedzana nemurume wavo musi wemuchato usina kuzoitwa uyu. Mutongi wedare, aramba kutambira chikumbiro chegwetara mai chiwenga, vataona nyamakura, chekuta mai chiwenga vatongwe vachibva kumba kwavo, achita mai chiwenga, vanogona kutiza munyika vakasamirira kutongwa kwenyaya idzi, vachiti kuvene diplomatic passport, hakuvatadzise kubuda munyika zvisiri pamutemo, vamberewere, avo vacha mai chiwenga vadzoke zvakare kudare musi wa 30 zvita, vati matara anofanira kutora mitongo inotsigira hurumende pakurwisana neuori, sezvo uori chiri chinhu chakaipa kwazvo, pavabuda mudare, vanyamakura varamba kutaura zvakawanda nevatori venhau, vachiti havana kupiwa mvumo nemusungwa yekutaura nevatori venhau, asi vati vachakwidza nyaya idzi kudare pamusoro nekuchimbidza, vachiwenga, vakatokwidza nyaya yekurambana kwavari kuita nemudzimai wavo kudare pamusoro, uko kwavari kuda kuti vagovaniswe upfumi hwavo, zvichakadai, hama dzamai chiwenga dzinonzi dzachikisidzira vatori venhau pamatare apa, avo vanga vachitevera nyaya iyi matare, mumwe mutori wenhau anoshanda nekambani newzimbabwe.com Costa Nkomo audza Studio 7 kuti apotsa arohwa namai vemudzimai wavachiwenga.
Panga ndichivatora mufananidzo vagumbuka chaizvo, zvinoratidza kuti vanogona kunge vasinganzwisisi mashandiro anoita vatari venhau kana kuti midhia pachirungu. Saka vatanga kunditukirira ndokubva vatouya vese nehama dzose, vakauya vakatanga kutondithreatena vachiti tinodhila newe ngwai uchitora mifananidzo yamai vamiri, unoda here kuti ugozonyora nekumwe kunyora kusiriko kwokushoresa mai vamiri. Saka ndatozorwirwawo nevamwe vatori venhau vandinoshanda nawo.
Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika panguva yeutongi hwava Robert Mugabe, vapelekeze Lampoko, vanyimwa mukana wekuti vakwidze nyaya yavo kudare repamusorosoro munyika reconstitutional court pamhosva yeuori yavari kupomerwa. Mutongi wedare panyaya iyi vahosiya Mujaya vatura mutongo wekuti hapana chikonzero chekuti vamupoko vanzwikwe nedare reconstitutional court, sezvo mutemo wekuti havamiswe pamberi pematare usisashande kwavari nekuti havasisiri pachigaro. Vamupoko vakange vasvitsa chikumbiro chekuti vanzwikwe nedare reconstitutional court vachiti havafaniri kutongwa nemhosva yavanonzi vakapara vachiri mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Vamupoko vari kupomerwa mhosva yekushandisa masimba avaive navo zvisirizvo pavanonzi vakakonzeresa kubuditswa muusungwa kwevakuru vakuru mukambani yehurumende inoona nezvemigwagwa yezinara, avo vaipomerwa mhosva dzeuori. Vamupoko vanzi vagodzoka kudare musi wa 23 ndira, apo pakatarisirwa kutanga kutongwa kwemhosva yavari kupomerwa iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Ishe ndiweni vaFelix Nhlanhla yamangwe ndiweni vave kuronga kukwira kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa danho rakatorwa nehurumende munguva pfupi yapfuura rekuvaturunura ushe. Mutoro wedu wenhau taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Gweta raishe ndiweni vadhumisani Dhuve vaudza Studio 7 kuti mamwe mapurisa anodzivirira mhirizhonga akaenda kumba kwaishe ndiweni nemusi wemugovera kuti vanotora motokari uye zvipfeko zveushe zvavanoshandisa, asi vakakundikana kuita izvi. Izvo zvinotevera gwaro rakanyorwa nemunyori webazi rezvekutongwa kwematunhu vazvine chimwe churu mumazuva mashoma apfuura, vachizivisa kuti ishe ndiweni havafanirwe kunge varivo ishe wenzvimbo yendabazi nduna mudunhu rematoweriland north. Vadhuve vati vari kupikisa danho iri vachiti harizi pamutemo.
Zvinhu zvakaitika hazitenderwi nemutemo wezimbabwe netraditional leaders act. Kusvikira nhasi chief kana kuti magweta chief asati audza officially kuti kwange kwava nemhosva chii chakakanganisika outcome yedisciplinary process and the way forward, kunze kwezvinhu zviri kutaura kumanewspaper nekumaradio.
Ishe ndiweni vakagadzwa mugore ra2014 asi vange vasati vagadzwa zviri pamutemo. Mwedzi wapera dare remadzishe edunhu rematoweriland north richitungamirwa naishe Shana vekujambezi rakapa kurudziro yekuti ishe ndiweni vabviswe pachigaro ichi sezvo zvichinzi havana kusarudzwa pachitevedzerwa tsika dzemhuri yavo dzinoshandiswa pakugadza ushe. Vajoram ndiweni avo vanove dangwe kumhuri yekwandiweni ndivo vanonzi vanofanirwa kuve ishe, asi pari zvino vari kugara kubritain. Mutauriri wemhuri yekwandiweni vava nunyane ndiweni vaudza Studio 7 parunare kuti mhuri yekwandiweni yakasarudza vafelix ndiweni kuti vave ishe uye hapana zvati zvachinja. Vati vachazivisa zvizere kana ishe ndiweni vadzoka kubva kunze kwenyika kwavari pari zvino. kweta vadhule vatsinira kuti kusarudzwa kwakaita Ishe Ndiweni nemhuri yavo hakufanirwe kuchinjwa.
Position of family is Chief Chandler Felix Ndiweni. Ndiye chief wendaba zenduna asadzi achinja akapointiwa muswa 20 June 2014 by the president who was empowered by the Constitution of Zimbabwe and the Traditional Leaders Act and hapana chinja achinja.
Taedza kunzwa kubva kumutezeri wemukuru wemadzishe munyika Ishe Mchane Kumalo asi vati vange vasingakwanisi kutaura zvakawanda pamusoro penyaya iyi sezvo vange vari parwendo. Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vatemba Chivheya vaudza Studio 7 kuti vanoona danho rehurumende rekubvisa Ishe Ndiweni pachigaro riine zvematongerwo enyika mukati sezvo vachizikanwa nekusoropodza hurumende.
Machief zvinhu zveculture zviya zviya kana kuti zvetsika dzedu dzechivanhu, saka zvinozotishamisa isusu kana takatarisa takuona hurumende yave iyo yaakuda kutora a leading role yekuti iite kuti chief uyu abviswe pachikaro. Tikazozvitarisa tichienda mberi tinoona kuti sezvo chief ane mamwe macommentaries aakamboita achitaura maererano nekukundikana kwehurumende pakuwanisa vanhu kodzero dzavo nemagariro akanaka. Nyaya iyoyo inobva yaratidzika sekuti apa hurumende iri kugwa nekuti chief wai achitaura zvinhu zvinobata kurarama kwevanhu.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ishe Ndiweni vakambosungwa vakatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi mitanhatu mushure mekunge vabatwa nemhosva yekupwanya ruzhowa rwepamusha wemumwe mugari wemunzvimbo yavo asi vakabuda mujeri mushure mekupikisa kusungwa kwavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Kanzuri yeguta reHarare yapiwa rubatsiro rwemari runoita zana rechiuru chemadhora ekuAmerica nesangano reBloomberg Foundation iyo ichabatsira mukurwisa zvirwere zvisingatapuriranwe. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vachizivisa nezveurongwa uhu nhasi, meya veHarare vaHerbert Gomba vati guta ravo richange richishanda nemamwe maguta makumanomwe pasi pechirongwa ichi chePartnership for Health Cities. Vati pasi pechirongwa ichi kanzuro ichange ichibatsirwa nenyanzvi kubva kuWorld Health Organization pamwe nesangano reVital Strategies kudzivirira kupararira kwezvirwere zvakaita segomarara, zvirwere zvemoyo, shuga nezvimwe. VaGomba vati danho rekutanga pachirongwa ichi icho chatanga munandira kusvika muna zvitagore rinouya nderekuita ongororo yekutsvaga uwandu hwevanhu vanorwara nezvirwere zvakadai uye kuti zvinokonzerwa nei vasati vatanga kurapa vanhu.
Tichagadzira programu yatinoti first quarter, which is 4 months yekutanga, tinenge tichiita programu yesurvey vanhu vangani vari kuafektwa nedambudziko iroro, tobva tawanawo masolutions. Then pakati pegore tichange tichitaurira vagari nevanhu mastakeholders edu kuti taona zvakadai, takuzvishandisa zvakadai kuti tinge tichibatsira nyika yedu zvinhu zvifambe zvakanaka. Zvinokonzerawo kuti tinge tichisenda zivo kunana World Health Organization nevamwe kuti kana takuwana rumwe rubatsiro tichiwana rubatsiro ruri focused.
VaGomba vazivisawo kuti pane mukana wekuwana rubatsiro rweimwe mari kubva kuBloomberg Foundation, uyewo pane mamwe masangano ari kuda kubatsira kanzuro kuti iwanise vazveutano mukanzuro yeHarare. Dr Prosper Chonzi vaudza Studio 7 kuti muHarare neZimbabwe yose hapana ruzivo rwezvirwere zvinouraya chinyararire izvi, sezvo makanzuro, hurumende nemasangano akasiyana siyana vachingotarisa zvirwere zvinotapuriranwa chezvese guta nenyika.
Kuti tikwanise kupurana for them chakatozinotsvaga na partners ndoko atakawana Bloomberg Philanthropies vakatisendera munogadzirisa emutiudze kuti zvakakwanda sei zvirwere zvamunazvo kana tazviona tochitsvaga maresources yekuti tozvibatsira sei.
Dr Chonzi vaenderera mberi vachiti sekanzuro vanda kuona veruzhinji vachidzivirirwa kuzvirwere kuti vave neutano hwakanaka. Pasi rese zvirwere zvisingatapuriranwe kana kuti non-communicable diseases kana kuti NCDs ndizvo zviri kuuraya vanhu vakawanda. Umbowo hunobva kuWorld Health Organization hunoratidza kuti pamamiriyoni makumi mana nerimwe yevanhu vanofa gore rega rega pasi rese, zvikamu makumi manomwe nechimwe kubva muzana zvevanhu ava zvinofa nezvirwere zvisingatapuriranwe. Zvichakadai Dr Chonzi vazivisa kuti zvipatara zvese nemakiriniki ekanzuro zvave kushanda zvakanaka kunyange hazvo vana mukoti vese vasati vadzoka kubasa. Vati zvikamu zvinodarika makumi mapfumbamwe kubva muzana zvavana mukoti vanoshanda mukanzuro zvakatodzoka kubasa uye pane masangano ari kushanda nekanzuru kuona kuti zvinhu zvese zvagadziriswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vaimbo vemutungamiri weSouth Africa Thabo Mbeki vapinda munyika nhasi vakaita musangano nemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa. Bepanhaure Herald rinoti musangano uyu uyo usina kuziviswa zvabudamo wapindwawo zvakare negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo. Nepfenyuro yeZBC inotiwo vambeki vakurudzira dunhu rekuchamhembe kweAfrica kuti ritsigire hurumende yeZimbabwe. Kupinda munyika kwavambeki kwasimudza mutauro, vamwe vachiti vane fungidziro yekuti kungangodaro kuine chekuita nekuti pave nenhaurirano pakati peZANU-PF neMDC, asi vamwewo vachiti kune chekuita nenyaya dzemabhizimusi. Vambeki vakambotungamira nhaurirano pakati pegakava raivepo pakati pavaRobert Mugabe navamogenitsvangirai veMDC, izvo zvakazoumba hurumende yemubatanidzwa muna 2009. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti mafashamu ave nemwedzi atamisa vanhu vanodarika zana nemakumi manomwe ezviuru kuchamhembene pakati peSomalia, izvo zvawedzerawo nzara yagara iri mudunhu iri nechakare. Mumwe mukuru wemuzinda weAmerica aedza kuisa chikumbiro chekuti North Korea imire kudenha kwairi kuita idzoke munhaurirano dzekumisa kugadzirwa kwezvombo zvenyuclear. Izvi zviri kuitwa pamberi penguva yekupera kwegore yakatarirwa Pyongyang sechiga chenhaurirano dzenyuclear. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende, umo vanhu vakawanda vanoti vari kutadza kuwana rubatsiro kana vachinge vaenda nevarwere vavo kuzvipatara izvi. Izvi zviri kuitikawo panguva iyo madhokotera ari kuti haakwanisi kuenda kumabasa sezvo mari dzavanotambira dziri shoma. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzimai anogara kuWestgate muHarare, amai Sera Masara, vanoti vakashayikirwa nemwanakomana wavo mutete achangozvarwa munguva pfupi yapfuura. Amai Masara vanoti mwana wavo airwadziwa negumbo achichema nguva dzose, izvo zvakapa kuti vaende naye kuchitingiza hospital, uko vakaudzwa kuti mwana wavo ainge akatarisana nedambudziko rekushaya mukaka.
Tichibva tafonere mumwe wataiziva kuchitungwiza achibva ati auyai kunoku ndokutsvagirai dokta. But chakato budise mari kuti timupe nesiye yechitungwisa. Dokta haana zvaakaita, akangobvisa mwana hendwa achibva ati mwana wenyu haasi kurwara. Apa temperature yake yanga ikakwira inga iri pa40. Sekomoti mwana haasi kurwara, temperature yake yakakwira kudai so gumbo rake riri kurwadza. Ropa harisi kufamba, moti mwana haasi kurwara sei, hanza haasi kuwane mukaka wakakwana, saka dzokerai nemwana akumba mudumbu pemukaka.
Amai Masara vanoti vakarwadzikana zvikuru kuona mwana wavo achitadza kurapa, navana chiremba vaifanira kumubatsira. Vanoti vakatanga kusvinira mwana mukaka nokuti akange asingachakwanisa kunwa ega mukaka wepadzamu ravo.
Manheru acho anga asingachadhonzi, takatorara tichimusvinira tichimumwisa netumastrange mukaka wedu. Veni Fry Saturday baba wacho akabva wamuka vachienda kubasa, ini ndikasara nemwana. Vati unenge uchiona kuti mwana haachasunatsoyamwe mukaka. Ndopandakafonera baba wacho ari kubasa ndikati mafemera akuite mwana, ndopakabva pasvikawo mambo wedu. Tikabvara vachibva vati chitaisei chiuyai tisangane mutaundi tiende naye kuHarare hospital.
Mushure mekuona kuti zvinhu hazvisi kushanduka, amai Masara vanoti vakatora mwana wavo ndokuenda naye kuHarare hospital, uko vakasvikoudzwa kuti vaiva vanonokera mwana wavo. Amai Masara vanoti mwana wakapiwa mbeda. Asi dambudziko rakasangana naro raive rekuti vana chiremba vakamuona vakatadza kumuisa padrip sezvo tsinga dzake dzakange dzisingaoneki nekuzvimba kwainge kwaita muviri wake. Amai ava vanoti mwana wavo akabva ashaya zuva ramangwana acho.
Takazongorara usiku hwese takamutarisa kudai tichimirira kuti pamwe tsinga ingawanika. Pati zvakaramba kusvikira kuma2 AM Sunday manandoka akazoshaya.
Amai Masara vanoti Harare Hospital yakazoita machengetero avanoita vana vacheche nokuti ivo vaiva vasisina mari yekuti vanoviga chitunha chemwana wavo kumusha. Amai Masara vanoti dai vasina kuenda kuHarare Hospital dai mwana wavo akafira mumba zvokuti zvaizonetsa panyaya yekuzonomuviga sezvo vainge vapererwa nemari vachiedza kurapisa mwana wavo. Mumwe chiremba asina kuda kudomwa nezita rake anoti mwana waamai Masara haifanirwa kushaya dai vana chiremba vakatanga kumusha. Muona vakaita basa ravo nemazvo. Dambudziko rakasangana naamai Masara munongedzo mukuru pamatambudziko ari kusangana nevanhu vakawanda munyika zvikuru vanoenda kunotsvaga rubatsiro kuzvipatara zvehurumende izvo zviri kushanda zviine vana chiremba vashoma zvichitevera kusaenda kubasa kwakatanga musi wa3 Gunyana vana chiremba vachiti mari dzavanotambiriswa ishoma. Mamiriro akaita zvinhu muzvipatara zvehurumende ari kupa kuti vanhu vakawanda vafe nepamusana pekushaya rubatsiro rwakakwana. Studio 7 haina kukwanisa kuziva huwandu hwevanhu vari kufa muzvipatara zvehurumende nepamusana pekushaya rubatsiro rwakakwana sezvo gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vasina kubatika panhare mbozha yavo apo tavafonera. Asi sachigaro weHealth Service Board Dr Paulina Skosana vakaudza Studio 7 mwedzi wapera kuti hurumende iri kutora matanho ekugadzirisa zviri kunetsa muzvipatara zvose zvehurumende. Mutauriri weparirenyatwa Group of Hospitals vaLinus Dire vanoti zvinonetsa kuti vazive huwandu hwevanhu vari kufa nokuti vamwe vanosvika vachibva vangoshaya vasati vaonekwa nana chiremba. VaDire vanoti vanhu vashoma vari kuuya kuzorapwa kuchipatara nokuti vari kuzvidziva kuti hakuna vana chiremba vari kushanda uye vanoti havazive kuti vanhu vangani vari kufira kudzimba dzavo. Munyori mukuru wesangano reSenior Hospital Doctors Association Dr Aaron Musara vanoti nhengo dzesangano ravo zvakaona zvakakodzera kuti dzigare kumba pane kuenda kubasa uko dzinoona vanhu vachifa pasina rubatsiro rwadzinopa sezvo vana chiremba ava vasina zvikwanisiro zvekushandisa muzvipatara.
Iko zvino machiremba havasi kuenda kumabasa vakati zviri mani kuti vanhu vafire havo dzimba dzavo pane kuti vasati takangovatarisa tisina chekuvapa.
Kudzama rahurumende yagadzirisa zvinhu zviri kunetsa muzvipatara pamwe nekuwirirana nemadhokotera asiri kuenda kubasa vanhu vakawanda vacharamba vachirasikirwa nevadikani vavo nenzira dzinogona kudzivirirwa nyore nyore kana hurumende navana chiremba vakazvipira nemwoyo wese kuchengetedza utano hwemunhu wese ari munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kiri Mzamiri.
Sangano idza rinomirira vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reProgressive Doctors Association of Zimbabwe iro rakaparurwa nemugovera rinoti chinangwa charo chikuru ndechekubatsira varwere vari kushupika pari zvino nekuda kwekurangwa mabasa kwavana chiremba uko kwapinda muzuva rechizana neshanu nhasi. Mutauriri wesangano iri Dr. Anne Surangwani vanoti sesangano vachaedza kuzadzikisa mhiko inotorwa navana chiremba vachipedza basa yekutungamidza mberi varwere. Dr. Rangwani varambawo mashoko erimwe sangano rinomirira vana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association ekuti sangano ravo rakaumbirwa kuti rikonzere kupatsanurana kwavana chiremba. Ngatinzwe vachitsanangura.
Takagara pasi tikati isu semachiremba toita sei toramba here takatarira vanhu vedu vachifa muzvipatara nekuti tatadza kuitirana with our employer nenhau yemari. Ndo patakaona tikataiwa vakomana isu ngatifomei association. Tiri kukurudzira machiremba ose ari muZimbabwe kuti dai zvaibvira dai zvakwanisika taisa varwere vedu pamberi seose yatinotora isu machiremba patinotanga fundo yedu nepakuzoshanda kwatinoita. Dai takoshesa varwere vedu tavaisa pekutanga hongu mari shoma and zvinhu hazvina kumira mushe. Asi kusvikira zvinhu izvozvi zvagadzirwa tange tichikurudzira kuti dai
munoona here kuumbwa kwesangano idzva kuchi ita kuti matambudziko akatarisana navana chiremba agadziriswe.
Mubvunzo iwoyo taubvunzwa vakakawanda vakandemira. Asi isu tiri kuti kana nzira imwe chete yekugadzirisa zvinhu kana yaramba, ko atingaedzi here zvimwe?
Tanzwawo sangano rava association richiti kuumbwa kwe Progressive Doctors Association of Zimbabwe kwakanangana nekuparadzanisa vana chiremba kuti vasataura nezwi rimwe chete. Munotiwo
chinhu chinonzi chenji chinhu chose chinyowani chinotyisa, hatingotambirwi sezvachiri. Vamwe vanochitya, vamwe voshora, vamwe votambira. Regai ndinyatsotaure zvakajeka, ndiri kuda kuramba. Isu chinangwa chedu hachisi chekudivida. Sezvinotaurwa nezita redu, we are progressive.
Vanga vari mutauriri wesangano ravana chiremba idzva reProgressive Doctors Association of Zimbabwe, Dr. Anesu Rangwane, vari parunare kuLawa ine Studio 7. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chinoti hachisi kutenga vatambi vatsva vakawanda, kunyange hazvo chiri kutatarika mumakundano weCAF Champions League. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Moraritsi wechikwata ichi Lizwe Sweswe anoti ari kugutsikana nevatambi vaanavo zvekuti ari kuona zvakakosha kuti vasatenge vatambi vakawanda vane mbiri.
Zvinhu zvinotaisa magetsi atina akasiya nevamwe ndinotoona kuti tinoedza 1-0, but so far so good boys vashanda.
Asi Sweswe haasi kuramba kana kubvuma kuti chikwata chake chiri kuda kutenga Prince Dube weHighlanders naRalph Kaondera weTriangle, izvo zvapararira nyika yese. Sweswe anoti kune vakawanda vanga vachimutarisira pasi, asi aine nhoroondo yakasimba munyaya dzenhabvu muZimbabwe kunyange ave kuzivikanwa nezvaitika izvi.
Vanhu vanotaura zvavanoda kana vasingazvizivi. Avenge ndagara pabasa redu for a long time. What was important is kuti tikwete basa redu tisipende chatiri chete.
FC Platinum yakatora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League mushure mekuruva Capes United, ndokupedza ine mapoints 62, mapoints 3 pamusoro peChicken Inn iyo ine mapoints 50 nemapfumbamwe. Sweswe anoti kutamba kwavo muCup Champions League kwakavabatsira zvikuru kuti vatore mukombe wePremier Soccer League kwemakore matatu akateverana.
Zvakatikanganisa apo neapo, but hazvini zvakatipa futi experience yekuti tigone kutamba magames akaita seiwawo.
Capes United ndiyo yakapedza iri pachinhano chechitatu nemapoints 50 nemasere, kunyange hazvo vakawanda vaitarisira kuti chikwata ichi ndicho chichatora mukombe weZimbabwe nekumirira nyika muCup Champions League mwaka unouya. Muteveri wechikwata cheFC Platinum vaBernard Mujazi vanoti vari kufara zvikuru nemafambiro akaita zvinhu, vachiti ivo kugona kunenge kudada yaikodzera kutora mukombe mukuru uyu.
I'm really happy because at the end of the day, we managed to Mandala. So I'm so happy.
Mukupera kwemutambo yenhabvu yemwaka uno, Chapungu Tier 1 Wange neMushowani Stars ndidzo dzakakundikana kuramba dziri muzvikwata zvenhabvu yepamusorosoro izvi, zvichireva kuti vave kuenda kuDivision 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangana chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa zviri kuitika munyika zvinosanganisira kusungwa kwaamai Mary Chiwenga, kubviswa paushe kwaishe Ndiweni nemamiriro akaita zvino muzvipatara. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, amai Mary Chiwenga, vanomiswa pamberi pedare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya muina Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lingali chona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 16 nempalakazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
umthungameli welizwe, the National Chief Council, baphambanise umthetho wesisekelo sombuso weZimbabwe Constitution, Administration Justice Act, even International Leaders Act. Ngoba into yobala ukuthi induna yaphonda ngumongameli Robert Mugabe mhlaka 20 June 2014.
Amagqwetha kanduna Felix Nhlanhlayama Ngwendiweni akhangelelwe ukuphanyeka amaphepha emthethwandaba awukuphikisa ukususwa kwakhe esihlalweni kusasa.
Wonke umuntu in terms of isisekelo sombuso welizwe u-presumed to be innocent until they've been found guilty. So yikho lapho esiqala khona ukuthi i-constitution ithini nxa umuntu esedezwa icala. Sesike sakubona ngaphambilini othwangrayi labanye abezepolitiki bebesedezwa amacala anzima njeabo-treason.
Umkamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary umiswe emthethwandaba lamhlanje esetheswa amacala ambalwa agoqela elokufuna ukubulala uChiwenga. Njengokuthembisa kwethu kuliviki sikhangela udaba lokugcibeleka lokudabuka kwamadamu ezigabeni ezivalisa inyakatho lezansi emandebeleni kanye lenkabazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amagqwetha kanduna uFelix Nhlanhlayama Ngwendiweni abe lamhlanje bathe bazaphanyeka amaphepha emthethwandaba we High Court kobulawayo kusasa bephikisa ukususwa kwakhe esihlalweni osethathelwe imota iholo lokunye okuphiwa induna zeZimbabwe. Okuningi asikuzweni kwaAnastasia Ndlovu ekobulawayo.
Amapolisa ahlomileyo abikwa eye emzini kanduna uFelix Nhlanhlayama Ngwendiweni entabazinduna elandela isiqondiso sencwadi elotshwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lokuyathatha impahla yonke ekahulumende esezandleni zenduna kodwa behluleka ngoba engekho ezweni okwamanje. Igqwetha lakhe umnumzana Dumisani Dube owemathonsi Ncubelo Chambers uchasisa kabanzi ngamalungiselelo okukhweza lolu daba emthethwandaba waphezulu owebulawayo High Court kusasa.
Umthungameli welizwe, the National Chief Council, baphambanise umthetho wesisekelo sombuso weZimbabwe Constitution, Administration Justice Act, even International Leaders Act. Ngoba into yobala ukuthi induna yaphonda ngumongameli Robert Mugabe mhlaka 20 June 2014. Ngemthetho omutsha weConstitution yeZimbabwe esisebenzisayo bekufanele iqale ithethiswe icala nxa banile cala izizathu zangkhona ukuthi phambanise ngasaziswe lempumelelo yangkhona eyaziswe. Konke lokhu akwenzakalanga. Esibonile sibone indoda ezibhala emanyuziphepheni naku-social media. Awula muntu oyakhuluma le nduna ukuthi wenzakalani. Sise sazana namhlanje emini. Sesivela bona uDewe Mguza lapho sithole khona iphepha athi sikuletha ku-social media ukuthi liqiniswe. Ngomgqibelo ebusuku uwaba le mizamo yokuthi bentaba zinduna kuyethathwa imota lempahla zenduna ngamapholisa lo Dewe. So konke lokhu besingakabi kwazi and ngalesi sikhathi akukabi le communication official between uhulumende wezinduna lo chief.
Deni kaNdiweni uzonde okumangalisayo ngokwenziwe nguhulumende obambisana lamalunga ekhansile ezinduna ukumsusa esikhundleni. Umnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni, isikhulumeli somdeni wakhe, uchasisa abakwenzayo.
Besicocacocile nje kodwa sindela umfana ukuthi asifike ngoba kapha. Sizakuba le something ufana asiya.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo unobhala jikelele weqembu elilwela amalungelo oluntu ele iBhethu likaZulu usola okwenziwa nguhulumende.
Kulusizi okwenziwe kunduna yasenhlambabaloyi ngohulumende ikakhulu ungakhangela ukubana into yonke iyenziweyo iyenziwe kakhulu kweyame kwezepolitiki. Ngoba uma kuyukuthi kulandelwa ukuthi kulomunye okhononayo kondiweni iminyaka yonke le bekuthulelwe nokuthule kathesi ngoba esekhulume ngelegitimacy nokuthi uhulumeni akabambi kahle
abantu. Kusenjalo abantu abasekela linduna yentabazinduna sebebumbe isikhwama sokubuthanisa imali enkundleni yebulenjini esegofundme sokubuthaniswe inkulungwane ezedlula ezine lengxenye i-$4,600. Umnumzana Nkululeko Mbonisi Fuyane obumbe isikhwama lesi esiqhutshwa ngaphansi kwesihloko esithi hashtag I support Chief Ndiweni uthi uyathokoza ukubona abantu abaningi befaka imali esikhwameni lesi esisungulwe izolo. Ngimena iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umkamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary umiswe emthethwandaba lamhlanje eHarare esetheswa amacala ambalwa agoqela elokufuna ukumbulala uChiwenga ngesikhathi egula eseSouth Africa. UMary ubikwa ethethwe endlini yakhe eBorodel ngamapholisa ogatsha lweZak ngomgqibelo. Amngenele endlini egeza amhluthunela abantwana wavalelwa estoksini seRoseville esithiwa singcole okwesabekayo. Umchuchisi umnumzana Michael Reza utshele idale ukuthi uMary wetheswa icala lokuvalela uChiwenga ehoteleni eSouth Africa ukuthi angatholi ukwelatshwa. Lalapho esesibhedlela uChiwenga uMary ubikwa wasiphuna amachubhu abalisa idrip eyayifakwe ngabodokotela ukusiza uChiwenga idale elithi wayefuna ukumbulala. Amanye amacala ayetheswa uMary abalisa ukususa imali elizweni edlula isigidi esisodwa athenga ngayo indlu kwele South Africa. Elinye njalo icala letheswa uMary ngelokuthi wazichadisa ngokutshela umkhokheli wabehluli umnumzana George Chiweshe ukuthi adinge isiphathamandla sedale simchadise yena uChiwenga esesibhedlela. Umanji umnumzana Crispin Mberewere utshele uMary ukuthi kumele aphenduke uzothoniswa ekupheleni kwayonale inyanga. UMary usezagcinwa ejele leChikurubi ngoba umthethwandaba walile ukuthi athoniswe esuka endlini. Kodwa amagqwetha akhe athi azacela idale leHigh Court ukuthi limuphe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Sixoxe lengcwethi kwezemithetho umnumzana Machoba Nancube saqala ngumbuza ukuthi uMary Chiwenga ulalo na ithuba lokuphiwa isibambiso sebail.
Wonke umuntu in terms of isisekelo sombuso welizwe u-presumed to be innocent until they've been found guilty. So yikho lapho esiqala khona ukuthi i-constitution ithini nxa umuntu esetheswa icala. Sesike sakubona ngaphambilini othwangrayi labanye abezepolitiki besetheswa amacala anzima nje abo-treason bephiwa i-bail. So angiboni mina ukuthi i-court ingala ukuthi inike i-bail nxa efake isibambiso esikhanyayo wasarenda le-passport yakhe. Even abantu ababulele abantu sibamela imihla ngemihla sibakhupha. Njalo sile extradition treaty le-South Africa nxa kungathiwa mhlawumbe leyo ndlu okuthiwa uyithengile isekhona ngale nxa engabaleka uyenelisa ukuthi so i-extradition treaty is one of the things amadali ethu ayikhangelayo nxa ekhangela ukunika umuntu ibail ukuthi nxa engabaleka uyenelisa ukuthi aphendukiswe.
Sike sabona kolunye njalo udaba lapho umnumzana Chiwenga kade esehlukana lomkakhe owakuqala uJocelyn ukuthi wacela umthethwandaba ukuthi uvimbe obuyaba kuphuma emthethwandaba. Ubona ngani kungayenzakala kudaba lolu na?
Bakhona abanye abathanda ukuthi indaba zabo nxa zisemthethwandaba zingachaywa obala, kodwa ke kule overriding concern in terms of constitution yelizwe ukuthi abantu nxa uyipublic official balalilungelo lokuthi bazi ukuthi kwenzakalani endabeni ezinjengazonalezi. Kodwa ngisho ukuthi asoze bakwenze.
Asithi ufunyanwe elecala ulakho kugwetshwa okwesikhathi esinganani?
Engibona icala linzima kakhulu yilele le-attempted murder, ngoba lelo umuntu sebili uyadonsa isikhathi eside. Kodwa usually abantu abagwetshelwa ukubulala kumbona la macala baphiwa ama-ranges between 10 and 20 years.
Alo-ke ngumnumzana Machobana Ncube, ingcwethi kwezemithetho, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ya, lokho vele sokusitshengisela ukuthi abantu laba abasibusayo lawa kabamanga kuhle, ngoba nxa ungumongameli welizwe bakithi kufanele uziphathe, utshengisela lawe ukuthi uyakwazi ukugcina umuzi. Nxa ungesehluleka ukugcina umuzi, uzaphumelela na ukubamba isikhundla esinjengesomongameli? Ikuhlukuluza, kanti bayamhlukuluza. Nxa phela sungasathandi umuntu, uyamekela ahambe abiyele ayiyiwo, usabuza busamhlukuluzelani, sumbophisa? Hhayi, akusuwo buntu lobo esibaziyo thina.
Ngokubona kwakho, engaba wakwenza yini lokho ayetheswa ukuthi wakwenza?
Phela okukhona ukuthi abantu laba abezana uPF nxa besesikhundleni bebusa, siyazi ukuthi ngamasela baye bethatha izimali beziphumisa ngaphandle kwelizwe besenza abakwenzayo. Ye, kungaba kunjalo kuliciniso, kodwa phela nxa ekwenza wayesenza ngoba umuntu wakhe wayengumongameli kwelizwe. So kulokuyisi ngathi ngesikhiwa i-joint i-responsibility. Lowa wayekwenza, kodwa kulabangaki abakwenzayo abazange babotshwe. So usitshengisela nje ukuthi indlela yokuhlukuluza omama evele isenziwa ngabantu laba abasesikhundleni.
Khona ukuthi kusetshenziswe izaki, ubona ungani yindaba ehamba njani nale?
Kaso msebenzi izaki mthetho wayo ifanele ikhangelisise indaba zonke ezokudlawudlwango ezakhulunywayo kumbe kumaphephandaba ezema-diamonds etshiyazwa izimali zaziphuma ize-command agriculture ama-$3 billion. Izakhi kayifanelanga ithiwe khona hambani lebophuthi bani ubani bethunywa ngu-vice president. Asomsebenzi womhlaba izakhi ngeke kukhangelisisa indaba zonke ezingamanga kuhle. Ngaso kuthiwa khona sisetshenziswa ukuqonda umuntu oyedwa ihlukuluza umuntu oyedwa laye sebelahlekile.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazo, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu, umsakazo we-Studio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakatho lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edukukile kumbe eqibelekile, kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhungani lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okwakuthiwa ngukarisinyama.
Idamu elikhulu elikwakuyisiwale.
Sinaphi nedamu elisephezi.
Idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Njengokuthembisa kwethu, kuliviki sikhangela udaba lokudubeleka lokudabuka kwamadamu ezigabeni ezibalisa inyakatho lezansi emandebeleni kanye lasenkabazwe. Lokhu sokuthiye izifuyo lenyamazana zendle ziswela amanzi. Izakhamizi zithi izigaba lezi ngabe kulamadamu aneleyo bezingasoze ziphelelwe izifuyo ngenxa yendlala lokufa kwezifuyo lonyaka. Untungamile Nkomo Studio 7 uyalandisa.
Amadamu amanengi aseleminyaka leminyaka edubukile, njalo amanye eqibelekile engasabambi manzi. lokhu kuthiye uzulu lemvelo kusebunzimeni obukhulu. Siqale ngedamu lemabhongane elise Plumtree emangweni webulilima West duzane leWange National Park. Abanye balibiza ngokuthi yiMaitengwe Dam. Le inkalakatha yedamu elakhiwa nguhulumende ka-Ian Smith kubo 1916 njalo ubude balo bungena ku-9 kilometers. Ngensuku zalo inyamazana zendle beziphila kuleli damu kanti lezakhamizi endaweni ezifana leTsholotsho, eHuwana, koNdolwane, koMadlambuzi, koMakhulela, eJujume, koMangubo, koHingwe, eMalopa, eBambazi kanye lakwezinye indawo bezilagisa izifuyo kuleli damu ikakhulu ngesikhathi sendlala. Bekusikwa utshani kanti labelungu labo bebevame ukuzadlalela emanzini ngezikepe bethiya inhlanzi lokubukela nje ubuhle bemvelo. Kodwa konke lokho sokuyimbali ngemva kokudubuka kwaleli damu ngo-2005. Nansi isakhamuzi seJujume umnumzana Tifa Dube echasisa.
Bekulidamu elenelisa ukuthi noma amanzi engaphela noma izulu lingani for 4 years belisenelisa ukuthi lingabamba amanzi for iminyaka emine kungelazulu elinayo. Inyamazana zonke bezisuka kuwonge National Park zibe zizonatha emabhongane.
Umeliwe bulilima West edale lePhalamende umnumzana Dingumuzi Phuthi ongumsekeli njalo kamphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko uyagcizela. Lela
kwakulensimu yokuthenezela eyengqoloyi. Indawo yakhona iyisidaka esilokuhla kakhulu ekulimeni. Namhlanje ke sesibona inyamazana sezikhohla zisize ebantwini. Sezizobulala abantu ngoba sekubhudelwe ngabantu abaningi.
Abogatsha olubona ngezamanzi olwezinwa bake bafika kuleli damu ngonhlolanja lonyaka. Kuthe ngomabasa bethula umbiko bemema abafisa ukuphiwa umsebenzi wokulilungisa. Kule nkampani ebikwa yaphumelela kodwa uhulumende waseswela imali. Owake waba ngumkhokheli wohlangothi olwalukhangelane lofaya eJujume umnumzana Chebukani Nleya uthi uhulumende kumele adinge imali idamu leli lilungiswe.
Sisakhala lamanje ukuthi ma ukuthi uhulumende ulalele oryasizwa abe loncedo ngoba izifuyo ziphelile.
Isicelo sikaNleya sigcizelelwe ngumnumzana Dube yena othi idamu leli kumele lithole ingxenye ye $205 million ekhangelane lokulungisa amadamu ehlelwe kubhajeti yomnyaka ozayo ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube.
Ukuqakathekile kakhulu ukuthi ngabe uhulumende uyakufaka kube yinto emqoka kakhulu ukuthi idamu leliyana alivuselelwe ukwenzela ukuthi libe lidamu eliza kwenelisa ukuthi liqophe umlando walo yena lo elalivelela laluwenza njalo elalivikela ukuthi inyamazana zingabuye ebantwini.
Ngaphandle kwemabhongane maningi amadamu elizwe akusimo esifanayo. Ngokutsho kwesinye isakhamuzi iMadlambuzi ngelinye lawo.
Idamu leMadlambuzi ligcwele udaka lifuna ukulungiswa sibili ngoba indawo yeMadlambuzi isiyindawo esilezitendi eseziyakhiwe.
Ngokumnumzana Phuthi egcizelela.
Lona idamu leMadlambuzi leliyana akusela damu elikhona laphana sokudinga ukuthi kube lo msebenzi omkhulu wokulivuselela. Idamu lenyele ledamu lakododo eTsokwane besokufithi idamu besokufithi ledamu lakovaka eladubukayo lamadamu asedombodema kule damu okuthiwa yiKharifa Dam.
Ukusilela kwamanzi lendlala sokubulele inkomo ezedlula inkulungwane ezilithumi elizweni lonke jikelele lonyaka. Isigaba seMathebeleland South yiso esikhokhelayo ngenkomo eziphezulu zona zedlula amakhulu amabili. Ezinye zazo zifele edamu leMabhongane ngemva kokubanjelwa edakeni zizama ukunatha kokulichibi okuncane okwasalayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo. Lithiye njalo indlebe kusasa lizwe ukuthi siyabe sikusiphi isigaba.
Lamhlanje ku Live Talk sizanika abalaleli ithuba lokutsho imibono kudaba lokumiswa phambi kwemthethwandaba kukankosikazi Mary Chiwenga lokususwa esihlalweni nguhulumende kukanduna Nhlanhla Yamangwe Ndiweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Singaka isigabeni silandelayo ke sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isiphathamandla isibona ngobudlelwano eMelika le utshele uhulumende wePyongyang ukuthi achiyane lo mkhuba okube elinga izikali zakhe zenuclear. Unobhala obona ngezomvikela kwele Melika uDefense Secretary Mark Esper usemkhosini waseBrussels wokunanza iminyaka engamakhulu ayisikhombisa lanhlanu yokuphela kwempi yomhlaba yesibili iWorld War II. Isiphathamandla sesikolwe samiswa umsebenzi sisathoniswa icala lokubonakala kuvideo sitshayelela umntwana emdulini lokumphosela phansi kabili phambili kokumhudula. Ingcwethi kwezempilakahle zigxile edabeni lokwanelisa kwemuli ukuthola ingane zithi ukuswelakala kwenzalo ebantwini kutholakala kuye wonke umuntu okuningi asikuzweni kuMavis Gama.
Abesifazane eZimbabwe njengemhlabeni jikelele yibo abaqhubeka behlukunyezwa ngokubandlululwa lapho ithe yaswelakala inzalo emulini. Omunye wabesifazane oseleminyaka phose engamachumi amahlanu yokuzalwa njalo elemihlanu echadile kodwa elokhu engakatholi ingane uthi yena lomkakhe bayathandana kodwa izihlobo zendoda lomphakathi lapho abahlala khona kuyibo abamthwalise nzima.
U-anti one of the gays came to our house and said ndiyakuhambisa njani kodwa mina ngithe umlimi uyoyazi uzasinikeza abantwana even ama next door baphonga ukukhuluma lesi ngisimangwe kodwa mina I believe in God.
Umkakhe lumama laye ongathandanga ukubethwa ngegama uthi akalani lokukhulunywa ngumphakathi loba isihloko zakhe phezu kodaba lokuswela kwabo ingane.
Ngingumuntu othembele kuNkulunkulu, akho ngazitshela ukuba konke kusemandleni akhe uNkulunkulu. Kungakho akuzange kube yinto engihluphayo ngoba ngiyazi ukuba sizofika isikhathi sokuba ngibe layo leyo ngane. Ngazitshela ukuba abakhulumayo kabakhulumi kodwa mina ngisoze ngasho lutho kumkami.
Bobabili bathi kabazange bangenwe ngumcabango wokubhoda kubo siyazi kanye lakumaprofita akulezi nsuku ukudinga imbangela yokuswela inzalo. Ingcwethi kwezempilakahle egxile emikhuhlaneni ehlasela abesifazane u-gynecologist uDr. Gerald Madzire uthi udubo lokuswelakala kwenzalo lutholakala kowesifazane lowesilisa njalo kunenge okungabangela ukuba owesilisa loba owesifazane ehluleke ukuba lengane.
Ukusilela kwenhlanyelo kababa elungiswa isikhathi sonke okungaba kubangela ukungahambi kuhle kwayo ethiwa i-stem dysfunction ngesingisi ngokunye okwande ukuba ludubo kububa ukuba nilutshwane loba ukuba iphazamiseke ukuthi kukhona okuyivimbayo ekuhambeni kwayo kumbe ekulungiseni kwayo ingalungiswa kuhle. Iyona inkinga enkulu ebantwini besilisa ikuba besifazana bona inkinga enkulu ikuvaleka kwalawo machubu kuthi abanye yibo abangenelisi ukuwalungisa lawo maqanda adingakalayo ethiwa i-ovulatory dysfunction.
Okuningi kwakhona uDr. Madzire uthi kuyalungiseka nxa abantu bengaphanga bayedinga usizo esibhedlela. Umnumzana Victor Dube oyisakhamuzi emzini weBudiriro uthi okulusizi kuyikuba isintu laso singezelela ekuthini kuncindezelwe owesifazane lapho ithe yaswelakala inzalo ebantwini abachadileyo.
Into ekhona yikuthi isintu sethu singathi siyancindezela abafazi bathi nxa umfazi engazalanga inkinga ikuye kodwa okuphumayo weziningi yikuthi yena umfazi engayakwenda kwenye indoda utholakala esinomntwana kube sekube sobala ukuthi hayi indoda yiye engathi le nkinga.
Indlela lesisintu siluphatha ngayo lolu daba nxa kuthe kwatholakala ukuba owesilisa nguye olenkinga. Udubethi kungencindezela njalo owesifazane. Inhlolisiso enziwa ngabenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eye-World Health Organization iveza ukuba isilinganiso esiphakathi kwesiyisitshiyagalombili kusiya kwesilitshumi lambili ekhulwini sabatshadileyo emhlabeni jikelele bahlangana lodubo lokuswela inzalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Okwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi ukuphakamisa isicoco seCasilaga Premier Soccer League kuphakamisa abaqeqeshi abangela dumo ngoba bengazange bedlale ibhola esigabeni saphezulu. Okuningi sikuzweni kuJoseph Njanje.
Usezo ukhokhela iqembu le-FC Platinum laphusha lisendaweni yakuqala engalaneni yemiklomelo kusigaba seCasilaga Premier Soccer League ekufikeni komlindi uyacina kwemidlalo ngomgqibelo ngokwesithathu iminyaka elandelana ukuba iqembu le-FC Platinum liphakamise isicoco se-league. Kodwa ngokokuqala ukuba likwenze lokhu usweswe kunguyezibambe esidukwini njengoba iminyakeni emibili edlileyo leli qembu linqobe likhokhelwa nguNomen Mabheza. Usweswe utshele iStudio 7 ukuba ukunqoba kwakhe kuzakwenza abaqeqeshi abangazange bedlale ibhola kusigaba saphezulu bahlonishwe ngoba bebhekane lokweyiswa kakhulu.
Ngijabule futhi njalo ukuthi lokho ngikwenzile. Ngimele ama-coaches angaziwayo kakhulu, ama-coaches angakhunywa ngawo kakhulu. Bonke abantu abangaqeqesha benza kahle khona benganakwa. Abafana abaningi abakhochayo sibakhangele phansi. Minisifiso sami bese ngokuthi khona ngabe ngenye imini banganikwa labo ama-chance ukuze babonise ikhono labo.
Ukunqoba kweqembu le-FC Platinum kutsho ukuba nangomnyaka ozayo yilo njalo elizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-Total CAF Champions League. Lo nyaka iqembu le-FC Platinum liphinde lafinyelela njalo ukungena kwisigaba sezibaya salo umncintiswano kodwa kaliqhubi kuhle njengoba selinqotshwe kumidlalo emibili eseliyidlale kulesi sigaba. Loba kunjalo usweswe ukuthi ngemva kokwetheswa inkatha yokuba zintshantshu zelizwe leZimbabwe kweminyaka emithathu ilandelana osekusele ukuba zintshantshu zezwekazi lase-Africa.
Njengomqeqeshi mele lokho ngifisa ukuthi ngale lokho ngiqhubeka ngisenza kahle amaphupho ami afezeke ikakhulu ukuthi ngikona nxa senjengawina ama-championship lama-lower leagues athi sokusikele ukuthi kona nginqobe kona le umncintiswano wezinkulu ngoba singakhangela i-PSL yiyo ekugcina enkulu khona lapha eZimbabwe sesesikhangela la ku-Africa futhi amaphupho amazalo lokho ekhona ukuthi ngenye emini lami ku-Africa khona phana ku-Champions League ngizame ukuthi kona mfinyele ukuthi kona ngifike kuma-finals mhlawumbe lokuyiwina liphupho lelo amaphupho esengafezile.
Iqembu le-FC Platinum liphushe imidlalo yalonyaka le miklomelo ngamashumi ayisithupha lambili kuthi endaweni yesibili kule qembu le-Chicken Inn lona eliqede lile miklomelo ngamashumi amahlanu lathoba munye. Iqembu le-Capes United lona elikhokhelwe kwesikhathi eside liphezu kwengalane yemiklomelo liphushe lisendaweni yesithathu lile miklomelo ngamashumi amahlanu lathoba mune mbili ikanti iqembu le-ZPC Caribba yilo eliphushe lisendaweni yesine lile miklomelo ngamashumi amane lathoba mune munye. Iqembu le-Highlanders lona liphushe imidlalo yalonyaka lisendaweni yesihlanu lile miklomelo ngamashumi amane lesi emsileni wengalane yamaqembu agunyulwe kwisigaba saphezulu ngabalisa ele Mshawana Stars lona eliqede elile miklomelo ngamashumi amathathu lantathu, ele Wange lona eliqede elile miklomelo ngamashumi amathathu lesikhombisa, ele Tel 1 kanye nele Chapungu wona aqede elile miklomelo ngamashumi amane. Amaqembu azabe azathatha indawo zalawa agunyulwe kwisigaba saphezulu ngabalisa ele Bulawayo City, ele Wawa, ele Tenax kanye lale Cranbourne Bullets. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji, isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amagqwetha kaNduna Felix Nhlanhla yamangwendiweni akhangelelwe ukuphanyeka amaphepha emthethwandaba okuphikisa ukususwa kwakhe esihlalweni kusasa. Umkamsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uMary umiswe emthethwandaba lamhlanje sethethwa amacala ambalwa agoqela elokufuna ukumbulala. Selugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gander, sivaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.